Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vateereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechitatu kurume 14, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe tamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vana chiremba voenderera mberi nekuramwa mabasa vachiti hurumende inofanira kugadzirisa zvichemo zvavo. Mukuru weUnited Nations Development Program opinda munyika mangwana. Dare reConstitutional Court runoisa parutivi mutongo waro wekuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvobvumidzwa here kana kuti kwete kuvota kwazvinenge zviri. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Varwere vari kuchema-chema zvikuru kuhurumende kuti igadzirise zviri kudiwa naana chiremba kuitira kuti vasarasikirwe varwere vasarasikirwe neupenyu hwavo. Vana chiremba ava vava nemasvondo maviri vachiratidzira. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Varwere vanoti kuramwa basa kwavana chiremba kuri kuisa utano hwavo parumanantsombe. Pashanyirwa chipatara cheHarare Hospital nhasi neStudio 7, varwere vanorwarisa chiti ndivo vange vachibatsirwa, vamwe vachinzi vadzokere kumba vozorapwa kana vana chiremba vadzoka kubasa. Amai Sekai Ganyani Mushandu, avo vane mwana ane dambudziko remoyo, vanoti havachaziva zvekuita nemwana wavo uyo anonyorerwa mishonga mwedzi wega wega.
Ndandauyawo kureview nemwana. Mwana wangu ane problem yemoyo, saka ndabva kuchegutu. Ndaya kureview. Saka ndobva ndasvika ndobva kwanzi nhasi hatisi kudhinda makadhi. Endai kumunoona masista ari kumberi uku ndobva ndaenda ikoko. Masista aya abva anditi endai kuseri kwamunositirwa review yacho. Ndaenda ikoko, masista anga ari ikoko ndobva ati endai kumawodhi. Ndobva ndasvika kumawodhi kuya kuya. Vekumawodhi ndobva vati zvo. Isusu vangagoti tingasiya nezvemadhokuta here, isi hatina zvatinoziva. Ingogara iwo kana mangoonawo dhokuta chero umwewo unongogona kungoonerwa mwana wenyu. Saka ndangogara almost 30 minutes ipapo ndobva ndati ganimbodzokera kumusoro kupamwe dokita anogona kungouya akapinda mumaanoitira kliniki akadzokera. Saka pandadzokera kuyo kwandabva ndasangana naye ndobva ndamuti chiremba ndauya kuzoita review mwana ndauya kureview nemwana ndobva anditi izvo nhasi hatisi kuita zvekliniki. Saka ndoita sei nemwana mishonga hasisini kanzi motozouya next month. Saka ndatopesirana kuti ungoshaya zvokuita.
Amai Mushandu vati chikumbiro chavo ndechekuti hurumende igadzirise zviri kunetsa kuitira vana chiremba vadzokere pamabasa.
Ndiri kutotyira izvezvi kuti kuzowana mwedzi wese wopera mwana wacho anenge achirarama sei. Anoti kana asingachamwi mushonga akangoita chero 1 week asingamwi mushonga anobva atanga kufemereka zvokuti kana akarara munotomunzwa kuti mwana ari kufema zvekunge ari kuita magwiriri zvezvi. Saka handitombozivi kuti ndoita sei izvezvi. Hurumende hangu ini ndingadai chandingataura ndechekuti dai hurumende yadayirawo chichemo chemadoctors akwanisewo kudzokera kuchipatara abatsire varwere.
Amai Previous Sachinda, avo vanga vauyawo kuzorapwa paHarare Hospital vakadzorerwa kumba vasina kuwana rubatsiro, vaudza Studio 7 kuti vari kwazwa zvikuru kudzorerwa kumba vachidzimbikana nemuviri.
Tatauya unorapwa, tasvika machiremba pasina, saka zvinhu zvinorwadza kuti unenge uchirwara wauya unorapiwa, woona chiremba asipo, wodzoka uchirwara, wozondimirira paachauya. Ndangonzi unodzoka musi wechitatu kumbocheka kuti vaapo here.
Vamwe amai varamba kudomwa nezita vane mwana ane mazuva matanhatu azvarwa uyo akatoitwa operation sezvo matumbu ake aiva akazvimba. Vati vana chiremba vasi kuuya nguva dzese kuzoona vana vari muwodhi mavo, izvo zvoitawo kuti vatyire utano hwemwana wavo.
Yana chiremba kenzwe apo napo wachiona vano vedu kuti vari seiwo but vamwe wacho vasikuuya kuzoona vano. Ndizvo zvadanotosvikira kuti vamwe zvigona kuzomukanganisawo. Tizvo achiri mudiki so far ane 6 days ari kuno ane 6 days apo muzvaro.
Mukuru weHarare Central Hospital amai Peggy zvavamwe vaudze Studio 7 parunhare kuti vana chiremba vasati vadzoka kumabasa. Amai zvavamwe vati vanga vari kupinda mumusangano wekuongorora kuti kuramwa mabasa uku kuri kuvhiringa varwere zvakadii. Munyori mubazi rezveutano Dr. Gerald Gwinji vaudze Studio 7 kuti kuramwa basa kwana chiremba uku kuri kukanganisa mabasa ezveutano.
Hongu kuramwa uku chero kuchiitika zvako kuna chiremba ari padanho rechidiki atinoti maJRMO nemaSRMO zvinobata chaizvo kupa urapi hunenge huchiitwa muzvipatara zvedu zvikuru sei zvipatara zviri makuta mahombe eBulawayo neHarare zvipatara zvatinoti macentral hospitals. Saka tinenge tichingokumbirisawo kuti vanhu vanoenda ikoko vanzwisise kuti pari zvino machiremba ari kubata basa iri pekutanga pavanosvikira kumacasualty vanenge vaita vashoma pavanozoendawo kumawodzi vanoshayawo zva chiremba vadika vanokurumidza kuvabatsira. Zvisinei vari kutipa wavo rubatsiro pakuatenda kumacritical cases pane dzimwe nguva.
Vagwinji vati basi ravo richiri kukurukura nehurumende kuti vangagadzirisa sei dambudziko, asi vakatiwo chikumbiro chavo kuna nachiremba ndechekuti dai vakwanisa kudzokera kumabasa hurumende ichigadzirisa zvichemo zvavo. Zimbabwe Hospital Doctors Association inoti nhengo dzayo dzinodarika chiuru dziri kuramwa mabasa. Zvichemo zvanachiremba ava zvinosanganisira mari shoma pamwe nekusapiwa mukana wekuti vatenge mota pasina kubhadhariswa mutero kubva kunze kwenyika kuitira kuti vafambe nyore vachienda kubasa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Apo kuramwa mabasa kwana chiremba kwasvitsa masvondo maviri nhasi. Vamwe vana chiremba vamboratidzira kwekanguva kapfupi pachipatara cheUnited Bulawayo Hospitals kana kuti UBH nhasi mangwanani. Taurai Shava anotipanya inotevera.
Studio 7 yasvika pachipatara cheUnited Bulawayo Hospitals UBH kuratidzira uku kuchangopera. Mutevedzeri wemutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association uye vari vomutauriri wesangano iri Dr. Mkolisi Ngwenya vanoti kuratidzira uku yange iri nzira yekuyeuchidza hurumende kuti igadzirise zvichemo zvaana chiremba.
Machiremba ekwa United Bulawayo Hospitals, Mpilo Central Hospital nezvimwe zvipatara zviri padhuze varatidzira nhasi kwa United Hospitals kuBulawayo. Vakasimudza mablakadzi akanyorwa kuti vana chiremba havakwanisi kuenda kubasa vaine nzara. Ma-CEO, ma-chiefu, executive officers vanovavo vatungamiri vezvipatara vane majipu asi mapatients haana dripu uyezve vari kuda mishonga yakakwana pazvipatara izvi kuti varambe vachiita basa ravo zvakanaka-naka.
Dr. Mkolisi Ngwenya vati zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvipatara zvikuru zvehurumende munyika yose. Vati kunyange zvakadaro vana chiremba vadika havazi kuzodzokera shure panyaya yekuramwa mabasa kusvika hurumende yagadzirisa zvichemo zvavo, sezvo vati pave nenguva vachiudzwa kuti zvichemo izvi zvichagadziriswa asi pasina chinobuda.
Situation haisi normal, vanhu vari kunyatsorasikirwa nenguva yakawandawanda kuti vaonekwe uyezve tinotyira kuti togona kuzopedzisira takufirwa nevarwere. Saka hurumende ngaikasike kugadzirisa nyaya iyi. Kana hurumende isina kugadzirisa magrievances atakavapaya hatisi kuzodzokera kubasa apa. Zvokuvimbiswa zvokupiwa mapromises hatichadi.
Mumwe mukoti mukuru paUBH uyo asina kuda kudomwa nezita kana kutaura pamhepo, sezvo asingabvumidzwe kutaura nevatapi venhau, ati vanhu vari kungorapwa pachipatara apa ndevaya vanenge vachirwara zvakaipisisa sezvo vana chiremba vakawanda vari kuramwa mabasa. PaRichard Morris Hospital chinove chikamu cheUBH panorapwa vanhu maziso, vamwe vanhu vange vauya kuzorapwa vange vachiudzwa kuti vadzokere kumba sezvo pange pasina vana chiremba vange vachikwanisa kuvaona. Ongororo yaitwa neStudio 7 paMpilo Central Hospital, chimwe zvechipatara chikuru muBulawayo, yaratidzawo kuti chikamu chechipatara ichi chinorapa vanhu vachibva kumba kwange kusina vanhu. Chiremba mukuru wepaMpilo, Dr. Solwayo Ngwenya, vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vari kungokwanisawo kurapa vanhu vari kurwara zvakaipisisa, zvinhu hazvina kunyanya kuipa sezvo vana chiremba vakuru nevamwe vanoshanda vachibva kunze kana kuti consultants vari kushanda semazuva ose. Dr. Solo Ayongwenya vabvuma mashoko ekuti vanamukoti vanonzi vari kuda kutanga kuramwawo mabasa mangwana asi vakurudzira vanachiremba pamwe nanamukoti kuti vakoshese varwere sezvinotarisirwa mubasa ravo. Vanachiremba nanamukoti vanogara vachiramba mabasa nguva nenguva vachitsutsumwa pamusoro pemashandiro avo uye mari shoma yavanowana. Nekune rimwe divi, hurumende inogarawo ichichema nerekuti haina mari. Kunze kwemari yavanohora, zvimwe zvezvichemo zvaana chiremba ava zvinosanganisira nyaya yekushaya zvikwanisiro zvekushandisa muzvipatara. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Shava.
Zvichakadaro, vanamukoti vepachipatara chikuru chemuchinhoi vakamboramwa mabasa nezuro vachiti vanofanira kupihwa mari dzavo dzekushanda nguva dzapfurikidza. Ata Chigoriwa anotipanya inotevera.
Vanamukoti ava vakaita izvi apo vanachiremba munyika vari kuramwa mabasa vachiti vaudzerwe mari dzavanotambira pamwe nemashandiro akanaka. Vanamukoti ava vainge vasingaratidzire asi vainge vari panzvimbo dzekushandira asi vasingashandi. Nhasi mangwanani vazobvumirana kuti vaende kumabasa asi svondo rinouya havaende kana vakuru vechipatara vasina kugadzirisa nyaya dzemari yavo pamwe nemari dzanachiremba. Mumwe mukuru wevanamukoti asina kuda kudomwa nezita sezvo achityira kuzoburitswa basa anoti vanhu vasashore danho ravatora sezvo vaine makore akawanda vachinyimwa mari dzavo idzo vanoti dziri kutorwa nevakuru vakuru vepachipatara.
Aiwa, imi mamuzvizive kaizvo. Isusu tenenge tagara tichitaura tiri mabasa tichienda maybe tinenge tine tichiedza kuronga vasingade. Imi pamunoona toti choose down, imi maukoti kaizvo vakoti nhasi kuda mari vaisa choose down nhasi. Tinenge tine makore tichitaura navo tichiitwa kunge tinopenga waona.
Mukoti uyu anoti vanhu vanofanirwa kuona pane dambudziko kuti nyaya dzemuzvipatara dzigadziriswe zvizere. Mumwe murwere akatadza kurapwa nhasi, amai Chennai Gandawa, vanoti vanachiremba nevanamukoti vanofanirwa kupedzerana nehurumende kwete kurwadzisa vanorwara.
Asi kamanje imimi mukaitira vanhu vari kurwara havasiro vanokupai mari. Gare mangotaura directive.
Ongororo yaitwa neStudio 7 inoratidza kuti vanamukoti vepachipatara chikuru muHarare cheparerenyatwa vacharamwa mabasa kubvira mangwana sedanho rekumanikidza hurumende kuti igadzirise nyaya yanachiremba avo vave nemavhiki maviri vasingaende kumabasa. Vanoziva zviri kuitika pachipatara chechinhoi vanoti hurumende iri kurasikirwa nemari yakawanda sezvo vanachiremba vepachipatara ichi vari kushandisa mawadzi emuchipatara vasingabhadhari mari. Mukuru wechipatara muchinhoi Dr. Colette Mawire vanoti pane zvichemo zvavakapiwa nanamukoti nezuro izvo zvichagadziriswa munguva pfupi iri kutevera asi havana kutaura kuti zvichemo izvi ndezvei. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Ata Chigoriwa.
Mukuru webazi reUnited Nations Development Program kana kuti UNDP vaAkim Steiner vari kutarisirwa kusvika munyika mangwana mukushanya kwavo kwemazuva mana. Mumashoko kuvatori venhau, UNDP yati inoda kuona kuti ingabatsire sei Zimbabwe kuti iite sarudzo dzakachena gore rino. Bazi reUNDP riri kubatsira pari zvino Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC nemari nezvimwe zvikwanisiro. ZEC inoti yakapiwa mari inosvika zviuru mazana mapfumba mwezvemadhora asi iyo ichida mari inosvika mamiriyoni makumi matanhatu emadhora kubva kuhurumende. VaSteiner vari kutarisirwa kuita musangano nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemakurukota avo makomisheni ane chekuita nezvesarudzo anosanganisirawo Zimbabwe Human Rights Commission kana kuti ZHRC, National Peace and Reconciliation Commission, Gender Commission, ZEC, uye masangano akazvimirira akaita seZimbabwe Election Support Network neZimbabwe Lawyers for Human Rights. Mukuzeya nyaya iyi tabata sachigaro weZESIN vaAndrew Makoni tikavabvunza kuti rwendo rwavaSteiner rwakakosha sei.
Kuuya kwemutungamiri uyu ari kubva kuUNDP chinhu chakakosha zvikuru kunyika yeZimbabwe. kunyanya takatarisana nema elections tiri kutarisana kuti naurirano kana kuti kukura kwavanenge vachiita nemapoka akasiyana siyana kusanganisira hurumende zviri maringe nesarudzo takatarisana nadzo uyezve kuti zvingaita sei kuti nyika yezimbabwe iwane utongo hwejekerere uyezve kuti ikwanise kuvandudza upfumi hwenyika nekuti iyo nyika inge inobudirira saka tiri kuona kuuya kwavo kuri chinhu chakanaka chose uyezve tinotarisira kuti vachina information ina kuti mashoko avanoda kuunganidza anovabatsira kuti vaone iyo seUnited Nations kuti nyika iri kuenderera mberi here panyaya dzeutongo hwejekerere kana kuti iri kudzokera kumashure.
Vari kuti vari kuda kuti vange vachibatsira Zimbabwe vangabatsire sei veUnited Nations?
Chokutanga ndingati nini, takanzwa mutungamiri weZimbabwe Electoral Commission vachitiwo pane bhajeti yavakanga vakapa kuhurumende inoratidza kuti hurumende ingangotadza kuvapa mari yakakwana kuitira kuti maelections aya aitwe. Saka tinotarisirawo kuti zvikada pavari kutaura navo vaakimpeina nazvo zvichasanganisirawo kuti United Nations zvingabatsire sei kupa maresources kunyika kuitira kuti tikwanise kuwana mari dzakakwana dzokuti election yacho iitwe. Uyezve ndingati nini technical support.
Muri kusangana nawo here seZimbabwe Election Support Network?
Takasangana nemamwe masangano akazvimirira. Tichakwanisa kusangana navo musi weSaturday, musi wa17 March. Saka tinotarisirawo kunzwa kubva kwavari uyezve nekuvapa ndingati mashoko tinofungidzira kuti ndovanga vake nyika yedu yeZimbabwe.
Sachigaro webhodhi reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vachitaura vari parunare muHarare.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na6 AM kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na7 PM mazuva ose. Munotibata pa909 AM uye pa4930-13860, 15460-15580 ne6080 shortwave. Musakanganwe Live Talk na8 PM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies. Pindai muchirongwa cheLive Talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza5:15 kusvika na6 PM uye nemusi wechishanu kubva na5:45 kusvika na6:15 PM. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Iko zvino yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvuru nezvuru zvevana vechikoro zvabuda muzvikoro nhasi mangwanani ndokupinda migwagwa zvichiratidzira kusafara nezviri kuitwa nedare reparamende remuAmerica zvekutadza kugadzirisa gakava riripo pamusoro pemhirizhonga iri kukonzerwa nepfuti dziri kushandiswa mukuuraya vanhu. Kuratidzira uku kwashandiswawo nevana ava senzira yekurangarira vana vechikoro vakapfurwa vakafa pachikoro chekuFlorida. Kuratidzira uku kwaitwa kwemaminetsi 10 nemanomwe senzira yekurangarira vanhu 10 nevanomwe vakaurayiwa pachikoro ichi, vanosanganisirawo vadzidzi gumi nevana uye vanhu vakuru vatatu vakafawo pachiitiko chimwe chetecho musi weValentine's Day. Dare repamusoro-soro munyika reConstitutional Court nhasi ranzwa chikumbiro chezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zviri kuda kuti zvipihwe kodzero dzekuvhota musarudzo dzegore rino, asi hurumende ichitsika madziro panyaya iyi. Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Dare repamsoro soro reconstitutional court nasranzo vachikumbiro chakasvitswa kudare iri negweta rinorwira kodzero dzevanhu rinogara South Africa vaGabriel Shumba nevamwe vavo vaviri avo vari kuda kuti vapihwe mukana wekuvhota musarudzo dzegore rino. Mukunzwikwa kwenyaya iyi gweta ranga rakamirira vaShumba nevamwe vavo vatavani mpofu vaudza dare kuti chizvarwa chese cheZimbabwe chine makore gumi nemasere chine kodzero dzekuvhota zvisinei nekuti munhu anogara kunyika ipi. Vampofu vati hapana chikonzero chekuti bumbiro remitemo rivandudzwe panyaya iyi asi kuti mitemo inobata nyaya dzesarudzo ndiyo inofanira kuvandudzwa. Vampofu vaudza dare kuti havaone chikonzero chekuti hurumende yeZimbabwe irambidze zvizvarwa zvayo zviri kunze kwenyika kuvhota zviri kwazviri ikoko kana nyika diki dzakaita seMozambique neChad dzichikwanisa kuti zvizvarwa zvenyika idzi zvivhote zviri kunze kwenyika idzi.
Tanga tiri kutaura mudare kuti maZimbabweans anogara kunze kwenyika ngapiwe mvumo yekuvhota pasarudzo dzose dzinoitwa muZimbabwe, uyezve ngavapiwe mvumo yekuti vavhotere kumaembasi ekunyika dzavanogara vari. Mutemo mamiro awakaita unoti kana usina kugara muconstituency for more than 12 months unoluza kodzero yekuvhota uyezve unoluza zvakare kodzero yekurapwa wakarejestwa paconstituency. Isi tinofunga kuti mutemo iyoyo haushandike nawo, haubetseri uyezve unofanirwa kurambwa nedare guru remunyika muno.
Asi gweta ranga rakamirira hurumende panyaya iyi amai Venanda Munyoro vati munhu kana achinge agara kunze kwenyika kwegore asiri kuita basa rehurumende anorudza kodzero dzake dzekuvhota musarudzo. Vati vanhu vanokwanisa kuvhota vari kunze kwenyika vashandi vehurumende chete, vachiti mutemo uripo pari zvino unosungira munhu wese ari kuda kuvhota musarudzo dzemunyika muno kuti anyorese kuvhotera munharaunda yaanogara inenge iri muZimbabwe. Vatongi vapfumbamwe vanga vachinzwa nyaya iyi nhasi avo vanga vachitungamirirwa namai Elizabeth Gwaunza vati vachatora mutongo wavo muzuva ravasina kutara. Zvichataurwa nevatongi ava zvichareva kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvichakwanisa kuvhota here kana kuti kwete musarudzo dzegore rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika uye vachidzidzisa paUniversity of Pretoria Dr. Tainai Masia vanoti dare repamusoro-soro harisi kubata zvakanaka nyaya yevavhoti vari kunze kwenyika. VaMasia vaudza tanonoka wandi weStudio 7 kuti dare iri riri kubata nyaya iyi rakatarisa pamiridzano PF chete.
Constitution itsva ya 2013 yemuZimbabwe inobvumira kuti vanhu vari mudiaspora vange vachivhota. Asi dambudziko riripo nderekuti kunyange paane new constitution mitemo inofanira kupa kuti vagone kuvhota vari kunze kwenyika haina kunge yagadzirwa, yatinoti iyo aligning of laws with the new constitution. Saka ndopane dambudziko guru ipapo. Naizvozvo kuita set aside kwaitwa nyaya iyi nedare kunoratidza zvinhu zviviri. Chekutanga, tinoziva kuti matare edzimhosva haana kunyanya kuvimbika munyika yeZimbabwe. Vanopa mitongo vakatarisa kuziso rezano PF.
Saka munoona sekuti zvavataura izvi kungoda kubatsira hurumende here kana kuti vari kuita basa ravo nemazvo?
Pakuita basa nemazvo panenge pane yatinoti question mark, mubvunzo chaiwo. Kana tichitarisa nhoroondo yemabatiro avanoita basa munyaya dzemaNHB, vanhu vatingati havasiri impartial panyaya iyi, vanorerekera kuhurumende yeZanu PF panguva zhinji.
Imwiso kuona kwenyu, munofunga kuti pane chichabuda here panyaya iyi yekuti vanhu vakwanise kuvhota gore rino?
Hapana chichabuda kana tichitarisa kuti bumbiro remutemo rinoti vanhu muZimbabwe vachafanira kuvhota pakati paJulai naAugust. Kutiko zviri muconstitution zvitevererwe, panoda kugadziriswa mitemo kuita align mitemo iyi neconstitution. Hapana nguva yakakwana yekuita izvozvo. Zvekare pane atinoti malogistics, kuti pane pachizofanira kuita mapolling stations munyika dzakasiyana siyana dzine vanhu dzine zvizvarwa zveZimbabwe. Ende tikatarisa zvizvarwa zveZimbabwe zvakazara pasi rese. Saka kuti vabudirire kuronga zvakadaro nenguva yasara iyi, iyo nyaya yamboisende kwaparutini, handioni zvichibudirira.
Avo vanga vari vatasiyana masiya Dr. Tianai Masia vachitaura vari kuPretoria, South Africa, naTanonoka Wande weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timboenda kuna Marvelous Mushanganyauye weStudio 7 achitiudza zviri kutaurwa nevanhu zvitevera kuratidzira kwaitwa nevana vechikoro vemuAmerica vachishora dare reCongress iro risiri kutora matanho panyaya dzekutengeswa kwepfuti.
Nhasi pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei tamboenda isu kuCapitol Hill muno muAmerica, uko vana vechidiki, vadzidzi vemuzvikoro zvakasiyana-siyana vange vari kuratidzira vachiti ivo havasi kufara nemabatirwo ari kuita vamwe vadzidzi mushure mekupurwa kwakaita vamwe vana kuFlorida vakange vari pachikoro vachizowanikwa ivo vachishaya muwandu. PaFacebook page yedu yeVOA Show navazhinji vanga vari kutaura zvakasiyana-siyana nekuratidzira kuri kuita vana mukoti navana chiremba kunzvimbo dzakasiyana-siyana. Mumwe mutsigiri wedu wepaWhatsApp anyora iye kuti NASA yatadza kubhadhara mapensioners mari dzavo nenguva. Hatina kukwanisa kubata NASA kuti tinzwe kuti ndizvo here zviri kuitika. Vamwewo vari kunyora vari kuti ivo makadi zvenyu paWhatsApp. Ko ndinokumbirawo kuziva nezvemakuhwa ari kufamba kuti Zimbabwe kune mabhinya ari kuuraya vanhu. Zviri kuitika here kana kuti manyepo? Aiwa, mutori wedu wenhau wekumasvingo akambonyora iye nyaya iyoyi yemabhinya arura kumasvingo. PaFacebook page yedu yeVOA Shona nyaya yekuti komiti yeparamende inoona nezvemagetsi pamwe nemigodhi yokurudzira mapurisa kuti vasunge makurukota ose pamwe nevakuru vakuru vemakambani ane chekuita neuori unonzi wakaitika pachirongwa cheGwanda Solar Project. Maxwell Mukoki anoti huori hausungisi muZimbabwe. Dai iri mhosva vese vangadai vari mukati. Ine hamuwari nemabhinya anetsa nemabhemba. George Benura anoti vanhu ivava vanoda kutamba nesu. Mune chokwadi here kuti komiti inokurudzira mapurisa kusunga? Handisi inofanira kuripota yova complainant here? Mapurisa vangangosunge pasina yekomplaina here? Kana musati mafarira Facebook page yedu yeVOA Shona, endai paFacebook motsvaga pakanzi VOA Shona modzvanya pakanzi like. Ini ndini Marvelous Mushanganyauye ndiri muWashington.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zvinosangana nevari kunze kwenyika kana kuti diaspora panyaya dzekuvhota nezvimwe. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Vana chiremba voenderera mberi nekuramwa mabasa vachiti hurumende inofanira kutanga yagadzirisa zvichemo zvavo isati yati vadzoke kubasa. Mukuru weUnited Nations Development Program opinda munyika mangwana. Dare reConstitutional Court rinoisa parutivi mutongo waro wekuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvobvumidzwa here kana kuti kwete kuvhota musarudzo dzegore rino. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana mangwanani. Kana muchida kupinda kumuchitutumira tsamba mbozha dzitumirei kuStudio7@voanews.com.
Anukone kende mfaro ndini wenyu Blessing Zulu ndokse ya mina ntunga milinkomo munaoze isindebele.
Soku izika tisenda baku VOA ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lechana njani mthakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithano ngolwesithathu mhla ka 14 kumbimbitho 2018 ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
amadokotela aye-United Bulawayo Hospitals, Bilo Central Hospital nezinye izibhedlela eziseduzanda koBulawayo abuthene namuhla edemonstrata ukuthi uminista seyehlulekile ukuthi agcine amadokotela ethabile njalo athenge izinto ezifunakalayo ezibhedlela eziseza koBulawayo.
Ukukhala la umsebenzi kwabodokotela kuyaqhubeka, abongi labo besithi labo bazakhala la umsebenzi kusasa.
Ano siyathaba ukuthi khona entatheli zindaba kulolu khetho zithole uncedo kwi-European Union ukwenzela ukuthi na ama-editors enelise ukukhava ukhetho lololu buyayo. Imali le ihamba ekuncedeni ukuthi bethole ulwazi lwemithetho ekhangelane lama-election.
Abesadag Parliamentary Forum baseZimbabwe ukuzohlola amalungiselelo okhetho. Njalo umqondisi we-United Nations Development Program ukhangelelwe ukufika eZimbabwe kusasa ukuzokhulumisana lohulumende ngoncedo inhlanganiso yakhe engalupha kumalungiselelo okhetho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ukukhala la umsebenzi kwabo dokotela kuqhubekele phambili namuhla, abongi labo besithi bazabambana labo dokotela kusasa ekukhalaleni umsebenzi nxa uhulumende engaqhubeka engalungisisi izikhalazo zabo. Kwezinye indawo zelizwe abongi babikwa bevele sebeqalile ukukhala la umsebenzi. Kubika uBathabile Masuku.
Odokotela esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals batshengisele namhla ekuseni bethi izikhalazo zabo azinanzwa nguhulumende. Okunye abakhala ngakho yikusebenza ezibhedlela ezingela mithi eyenelayo kanye leholo. Omunye walabo abakade betshengisela udokotela Mxolisi Ngwenya, isikhulumi senhlanganiso yabodokotela laba eZimbabwe Hospitals Doctors Association, iZHDA, njalo engumsekeli womkhokheli wayo, uthi umphathintambo wezempilakahle udokotela David Parrenyathwa uyehluleka ukugcina izithembiso zikahulumende.
Amadokotela aye-United Bulawayo Hospitals, Mpilo Central Hospital lezinye izibhedlela eziseduzanda koBulawayo abuthene namuhla edemonstrata ukuthi uminista seyehlulekile ukuthi agcine amadokotela ethabile njalo athenge izinto ezifunakalayo ezibhedlela eziseza koBulawayo. Amadokotela lawo abethwele amakhadi amanye akade lotshwe ukuthi udokotela olambileyo ngudokotela ozondileyo njalo ngeke kwanise ukubona awezigulane zakhe. Lamanye akade esithi u-CEO onguye umkhulu wesibhedlela uhamba ngejipu ama-patient engela trip. Alokhu kuza ngemva kokuthi amadokotela aseku-14 days of strike esibiza sithi industrial action.
Udokotela omkhulu esibhedlela sempilo, udokotela Solwayo Ngwenya, uthi uhulumende lokhe ephakathi kokuxoxisana labo dokotela kodwa ethi akukavunyelwana lutho. Nguye othi umumo esibhedlela ukahle njalo abakalahlekelwa yimphefumulo yabantu abahlaselwe lohlupho lolu kakhulu kungabantu abazodinga ukwelwashwa bevela phandle ababizwa ngokuthi ngama-outpatients.
Thina lapha esisebenzayo, hayi siyasebenza siyabona abantu abagula esikuthi ngama-emergencies. Lwaba abantu bonke bayabonwa esibhedlela, bayayenzwa ama operation izinto zihamba kahle abantu nje kuphela abangani abahanjelwa kuhle laba abakuthiwa outpatient.
Ebuzwa ngokukhalala umsebenzi kwabongi, uNgwenya uthi lokhu usekuzwile kodwa bengakaziswa ngakho. Ekhuthaza kodwa ukuthi bengakhalali umsebenzi, bakhulumisane lohulumende kwenqatshelwe ukufa kwabantu.
Ngike ngabezwa lambe ngenza amahongaho ingani bafuna ukwenza umhlangano wabo, bahlanganise ingqondo zabo kumbe bafuna ukujoyina istrike asikwazi. Asikaphiwa incwadi evele emanesini. Kodwa mina njengomsiba lukhulu wabo inhlalakahle yabantu, ngingumuntu ochothozayo kakhulu abantu abahamba ku-strike, ngoba lapha sidila impilo yabantu. So ngabe ngingacela amanesi ukuthi hhayi abakhulumisane kuhle lohulumende, kungaze kwachitheka imphefumulo yabantu.
Abongi bebehlele umhlangano wabo namhla emini, lapho abakade bezavumelana khona izikhalazo abazazisa kuhulumende. Abakade betshengisela laba bebephethe amaphepha abhalwe ukuthi umqondisi wesibhedlela uhamba ngemota yohlobo lwe-jeep, isibhedlela singelathonsi le-drip. I-outpatients ward empilo ibitshaya umoya ingela muntu osebenzela khona, ngitsho labongi. Odokotela abananza izigulane ngodokotela abakhulu abangavunyelwa ukukhalala umsebenzi, kodwa abenelisi ukuthi banakekele wonke umuntu ogulayo. Ngimele iStudio 7, ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abohlangothi lwe-SADC Parliamentary Forum sebenqome inhlelo zokwabelana ulwazi lokwethulwa kwezindaba ikakhulu ngalesi sikhathi eZimbabwe libhekane lokhetho. Kubika uGibson Bebe.
Ekhuluma esemhlanganweni wentatheli zindaba lezinye inhlanganiso ezimela ilungelo lentatheli zindaba ezigoqela iMedia Alliance of Zimbabwe, unobhala jikelele we-SADC PF uDr. Isao Chivia uthe intatheli zindaba yizo ezifundisa uzulu ngokhetho, zincedisana labaqondisa ukuqhutshwa kokhetho, ngakho ke kumele zihlonitshwe. UChivia uthe njenge-SADC babona angani uhulumende weZimbabwe usenelise ukulungiselela ngokugcweleyo ukuhlolwa lokuqhushwa kokhetho lonyaka, kodwa abangakebi lolwazi ukuthi luzaba ngokukhulekileyo lokuthula na. Obemele iZimbabwe National Editors Forum Zinefo umnumzana Njabulo Ncube wamukele ngenjabulo inyathelo lokuthi intatheli zindaba zinikeze isikhathi sokufunda ukuze lazo zilobe indaba ezilohlonzi.
Ano siyathaba ukuthi khona intatheli zindaba kulolu khetho zithole uncedo ku-European Union ukwenzela ukuthi khona ama-editors enelise ukukhava ukhetho lololubuyayo. Imali le hamba ekuncedeni ukuthi bethole ulwazi lwemithetho ekhangelelane lama-election, njalo bebekwazi ukuthi becazulule ukhetho lolu.
Uthe ukufunda kwalezi ntatheli zindaba kuzanceda wonke umuntu, njalo kuyindlela yokuqomusela ukulondolozwa kokuthula yilabo abanceda ngemali lezinhlelo zemfundiso. Unkosikazi Kholiwe Majama owemisa uthe laloba lezinhlelo zilinyathelo elihle, linguquko kwakumele ngabe yaba khona kudala, nanku phela okwakumele kuguqulwe ngo-2013 lokho kungakenziwa. Ngakho ke njengemisa sebekhangele ukuthi lapho sokuyiwa ukhetho lolonyaka kuzabe sokulungisisiwe.
Lizabuthola ukuthi Misa Zimbabwe ike uyabhala incwadi isikhumbuza ukuthi kulezinto okwakumele zitshintshe ezikhangela intatheli izindaba ukuthi zenelise ukuthi zibe ziripota ngezehlakalo ngesikhathi sokhetho, zingakhethi sisithi zi-fair kumbe zi-open kumbe njalo ziyabhalansa ama-political party wonke. So kuqakathekile ukuthi sihlangane njengentatheli izindaba sikhumbuzane, njalo sikhangela ukuthi kukanti sisiya ekhethweni lika-2018 kwinokutshintshileyo nxa sikhangele indlela esisebenza ngayo, njalo abantu bona ababe beyibo abavotayo kulezehlakalo ezibe khona yini ezizakwenza ukuthi thina njengentatheli izindaba sibe sifanele sikhangelisise izehlakalo zonke, sisenze ukuthi abantu bananzelele ukuthi yonke into eyenzakalayo iya-affect ukuvota kwethu.
isikhulumeli senhlanganiso yentatheli zindaba ezisakhulayo eYoung Journalists Association yoja umnumzana Leopold Munende uthe bona bayakwamukela ukufundiswa zintatheli zindaba eseziliminyaka eminingi zilobela amaphephandaba lemisakazo.
Siyakuthakazelela lokhu njengeyoja, siyabasakhulayo emfundeni nje, so iyanceda isikhathi siya kuma-election. Sekusele ukuthi uhulumende evule ama-airways njalo enze iZDC isakaze okuhloniphekayo ukuthi not lokho esiwubonayo ukuthi ZANU-PF ekaMnangagwa yiyebo lokhu iphuma amanye amabandla engaphumi nxa iphuma ephuma ngendlela ezimbi.
Imazi ibizela umhlangano njengenjongo yokuhlanganisa intatheli zindaba labenhlanganiso ezizimeleyo ezikumsebenzi ophathelene lezokhetho ezigoqela iSADC, ZEC, VEST, MISA, VMCZ intatheli zindaba ezileminyaka zisebenza lomsebenzi bezokhuluma ngokhetho oluzayo njalo lokuthi intatheli zindaba zingasizakala njani ukuthi zisebenze kungelanhlupho. Inhlanganiso ezihlanganisela i-Election Resource Center, i-RRC lezinye sezilesikhathi zifundisa intatheli zindaba ngokhetho. Ngeviki edluleyo intatheli zindaba zihlangene eGweru lapho ezifundiswe i-RRC ngendlela okufuze iZEC uhulumende labo ziphathe ngayo ngesikhathi khetho. Ngimele isithu sevele ngiseHarare, ngiuGibson Bebe.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Isiphathamandla se-United Nations Development Program umnumzana Akim Steiner ukhangelelwe ukufika eZimbabwe kusasa ukuze ekhulumisana lohulumende ngoncedo oluqondane lokhetho inhlanganiso yakhe engalupha eleZimbabwe. I-UNDP ithi uSteiner uzahlangana lomongameli Emmerson Mnangagwa lezinye izicukuthwana zikahulumende, abekomishini yezokhetho kanye labenhlanganiso ezizimeleyo bekhulumisana ngalolu khetho. Inhlanganiso le ithi izimisele ukuncedisa uhulumende kulokho angaba esilela ngakho kundaba zokhetho. Umgcinisihlalo weZimbabwe Electoral Commission uJustice Priscilla Chikumba uthi phakathi kwe-60 million efunwa yikomishini yakhe, uhulumende usebanikeze i-900,000 kuphela. I-UNDP ikhangelelwe ukuncedisa ngemali esilelayo le. Kodwa esikhathini esedlule kusabuza uMgabe, uhulumende obesala ukuncediswa ngemali zinhlanganiso ezivela phandle. Umbuzo omkhulu ngothi uhulumende kaMnangagwa uzayivuma na imali nxa ethe wayithenjiswa i-UNDP. Sixoxele incwadi kwezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya.
Umnumzana Mnangagwa uvele engena umsebenzi wathi yena injongo yakhe ngokuthi ukhetho luphumelele ukwenzela ukuthi izithelo zakhona zivunywe ngumuntu wonke. Wathi yena ama-observers azangena, abanye vela e-Europe, abanye vela e-America, isathi le-AU. Ngibona ngathi umumo khathesi ungasitshiyene kulalo owakwakuyinto khona kulo mnumzana uRobert Mugabe. Izimali lezi ezikhulunywa yi-UNDP zingancede kakhulu ngoba ukhetho alusuyo lweZANU-PF, ukhetho labantu beZimbabwe. Nxa kulo ncedo lungasizakala, mbona ngathi bazavuma abakuMnangagwa.
Ukhona ukusilela kwemali kungayiphazamisa njani iZEC ekuqhubeni umsebenzi wayo wezokhetho?
Siyazi ukuthi i-BVR, i-system ye-BVR iyadula, imitshina yakhona ifuna amagesi, ifuna ama-material, ama polling stations akhona lawo ayabe emaningi ngoba phela ukhetho kuzele uphumelele kakube lama polling stations amaningi abantu abase abayebesebenza besebenzela izekhi labayisebebaningi so ngibona ngathi mina imali vele ayisuzenele kule ndlela eziningi abancintisayo amalunga ancintisayo amaphatha ancintisayo labe bekhuluma kuma-radio kuma-television station i-outside broadcasting unit ihambe siyathatha imihlangano izekhi ifanele ibone ukuthi izimali zikhona ukwenzela ukuthi konke khonokho kwenzakale okusemthethweni okuhambelana lesekelo sombuso
kule qula lesadaki eliselizweni sikhuluma nje elizehlola amalungiselelo okhetho ukuthi ahamba kuhle na kuyini obona liphuma lakho leli qula lingaphuma yini lisithi hayi impela into zihamba kuhle
ya okwakhathesi kungaba nzima ukuthi sibe leqiniso ukuthi abakukhangelisa ngoba lingazela bathathe isikhathi bekhuluma le nhlanganiso eziqondane lekhetho abanjengabozimbabwe lethi support network onango lamalunga amaqembu aphikisanayo yibo abazabe bechasisa ukuthi lapha lalapha 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 yikho okuvalekile kodwa khathesi siyabona ukuthi phela khathesi imihlangano abantu abaphikisanayo siphuma la emarediyweni naku-t v kukhanya ngathi kuyanceda kodwa kule mithethwanyana engakaguqulwa abavasi afanele bayikhangelisise lawo kuyenza ukuthi babekwazi ukuthi isihlupha kokhetho kuqondane le mithetho yakhona
umnumzana Rejoice Ngwenya ucubungula ezombusazwe sixoxela eseHarare Live talk lamuhla kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe olwe diaspora forum sikhangela imizamo enziwa ngabanye ukubamba uhulumende ngamandla ukuvumela izizalwane zeZimbabwe eziphandle kwelizwe ukuthi zivote zikulawo mazwe lolu daba belusemthethwandaba kodwa umthethwandaba lo kawethulanga isinqumo namuhla Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo Lay Studio 7 isakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane inkulungwane lenkulungwane zabafundi ezigabeni eziningi zemelika ziphume ezifundweni namuhla zatshengisela ezitaladeni zikhuthaza inkokheli yedale lephalamende ukuthi iphume le mithetho elukhuni elawula ukuthengwa kwemibhobho ekafula inhlamvu eziningi isikhathi sinye esisetshenziswe kuzehlakalo zokudubulwa lokubulawa kwabantwana bezikolo elizweni lokhu kuza ngemva kwesehlakalo sokubulawa kwabantwana besikolo seParkland eFlorida abalitshumi lasikhombisa ngenyanga edlule umnumzana Khono Lembu owebandla lezombusazwe lamademokrats khonapha emelika nguye onqobe ukhetho lokumela isiqinti sePittsburgh esigabeni sePennsylvania khonapha lapho akade encintisana lo Rick Sarkon owebandla lama-Republicans izolo Inhlanganiso yabesifazana i-Women's Coalition in Zimbabwe imanyene lezinye inhlanganiso elizweni ezilwela amalungelo abesifazana sezazise ngenyathelo lokudinga ukubophisa wonke amabandla ezombusazwe azangena kukhetho lwalonyaka aza kwehluleka ukufaka isilinganiso esifanayo esiyingxenye yekhulu kumalunga abazancintisa kukhetho lwalonyaka u-Anastasia Ndlovu usibhalo ludaba
Lokhe ilizwe lathola uzibuse abesifazana bathi lokhe beliswa ukuthola amathuba alingana labesilisa kunhlangothi zonke zempilo. Kwezombusazwe kukhanya kusemqanisweni laloba isisekelo sombuso sisitsho ukuba abesilisa labesifazana kumele babe lamathuba alinganayo ezweni kukho konke. Ekwethulweni kweWomen's Manifesto ka-2018 kusiya kumnyaka ka-2023 eHarare, abalwela amalungelo abesifazana bavumelene ukuthi wonke amabandla azakwehluleka ukufaka inani labesifazana elilingana lelabesilisa kukhetho azasiwa emthethwandaba ngoba ayabe esephula isisekelo sombuso welizwe. Olwela amalungelo oluntu umqondisi wenhlanganiso eyenza isconstitution unkosazana Abigail Mphambi uthi abesifazana kumele basukume balilwele lelilungelo.
Iqiniso ukuthi iconstitution yesizwe iyaprovide for i-50-50 representation, but the women's constituency nayo ilomlando ukuthi bona ukuthi omama labo bayakhuthazwa, bayafundiswa njalo bayaphakama beme ukuthi bathathe lezo sikhundla.
Kodwa uthi kuza kuba nzima ukubophisa amabandla la uma abesifazana bengasoze basukume baye phambili ukuyafuna ukumela amabandla abo.
Ukubophisa ama-political parties nibona kuphela kungenzakala ima kuwukuthi omama baphakame babuya baliswa mhlawumbe lama-policies kumbe lama-leaders ama-political parties. Uma kuwukuthi omama kalabo abaphakamanga bama ukuthi bathathe lezo ndawo, angibona ukuthi i-women's coalition izabe ibophisa ama-political parties, ibabophiselani njalo ngaliphi?
Unkosazana Mildred Mkandla okhankasela ukuba lilunga ledale lephalamende eMzingwane emela ibandla lezaphu uthe basayine ukuba bazafaka amalunga ngokulinganayo.
Kuzaphu i-50-50 is no longer an option, asikho kukhetha. Izaphu ngolwesibili isayinile yathi kulolu ukhetho esiyaku wasi labantu abangene ezikhundleni abangu-5 ngomama. So central lokho elikwenze lapha kanikaqalisi, ake liqalise and make sure nje umama ethilo ukuthi kulabanye omama abangena khona lapho. Sakithi silamabizo sonke.
Evumelana lonkosazana Mkandla, unkosazana Theresia Nkonjeni Daka uthi akula kwethusela okwedlula igugura hundi, ngakho abesifazana besabani abangene embusweni.
Kathi singibonile ukuthi yena khona ama-councillors ama-MPs angizange ngibone umama obuye wama la. Ngicela ukuthi amahodi laseleyo achiye lo mama liyangizwa bomama. Sunduzana nini labo baba? Omama njoba kukhulunywa ukuthi sithe 50-50. Nga kusehlula 50-50 kumbomo bese sabana omama, mama lesabana. Lebe sesabana makhosikazi. Lingesabi bakithi. Lingesabi. Litshele enye into khona apha engazwanga ngomunye umuntu kumbe bayidobhila abanye bobulawayo.
Abesifazana babhekane lenhlupho zokungalingani kwamathuba phakathi kwabafazi labesilisa ezigoqela ukuswela ubuyanga, udlakela, inani eliphansi labasezikhundleni, ukuswela imisebenzi okubangela ukungena kwezombusazwe kube nzima. Unkosazana Thokozani Khuphe, umsekelo womkhokheli we-MDCT, ube yisibonelo kulo umhlangano abesifazana bethi usebhekane lodlakela oluzakwenza ukuba engakhokheli laloba efanele, bethi kunjalo lakumabandla wonke. Ngimele iStudio 7 iKobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umphathi ntambo obona ngendaba zasekhaya umnumzana Obed Mpofu namhla ohlangane labeZimbabwe abedlula amakhulu ayisithupha abaphebhele kweleBotswana bekhulumisana ngokuthi abantu laba sokumele baphindele ekhaya. Kodwa iziphepheli lezi zithi zifuna ukudentshiswa ukuthi kazisoze zihlukunyezwe uma zingabuyela ekhaya. Kubika uMartin Ngwenya.
Umpofu uqoqisane lesiphepheli zeZimbabwe enkambeni yeDukwi
ngaphandle kwedolobha leFrancis Town izolo emhlanganweni othethe amahola amabili ngemva kwesinqumo seBotswana kanye lenhlanganiso ebona ngeziphepheli e-United Nations Human Rights Commission on Refugees sokuthi iziphepheli sekumele ziphindele ekhaya. Zona zacela umhlangano lohulumende weZimbabwe kuqala umhlangano kampofu leziphepheli obongokuzwa izikhalazo abangabe belazo kumbe izizathu zokuthi kungani bengafisi ukuphindela ekhaya. Umpofu uthi utshele iziphepheli ukuthi ziphenduke ekhaya ngoba izilwane zingasekho lokhe kwangena uhulumende omutsha.
Mina lami batshele ukuthi ngikhathi simuwe ekhaya sulungile, kungcono kungangcono babuye sizokwakha iZimbabwe sisonke. Bavumile abaningi bakhona, kodwa abanye kade behlala ngokuthi khona bafuna ukuthi sibathembise okupheleleyo ukuthi nxa bebuye ekhaya soze bafice ubunzima ababubonayo kumbe lokho babenza babuya ngapha. Abanye athi sifisa ukuthi khona bazatela ukuthi angancediswa ngokuhlaliswa banikwe indawo zokuhlala ukuthi imizi yabo siyadilika.
Umpofu uthi uhulumende wakhe uzimisele ukuthi ancedise iziphepheli ziphindele ekhaya kungalokwesaba. Uthi isikhathi sokukhuluma ngezombangazwe sezidlule sokusakhiwa iZimbabwe entsha lokhe kwaqethulwa umbuso kamongameli Robert Mugabe ngolwezi nyakenye.
Akuncedi lokhana sintheka sasandanga ukukhuluma ngezombangazwe sand uzokhuluma ngabantu bakithi ukuthi njengoba sesisempilweni entsha lokuthi sabona new dispensation sifuna ukuthi sithathe ilizwe lethu ndawonye sisonke. Labo abafuna ukuthi bayevota babuye bazovota ngokuthi sokuvota kuzaba ngokuvota okuthula njalo nokuhloniphana.
Iningi leziphepheli labaleka eZimbabwe ngesikhathi sokhetho lokwe-2008 olokudinga umongameli lwaludlakela okwabona ikakhulu abasekela ibandla le-LPKSA le-MDC behlukunyezwa. Umpofu njalo ukhulumela abaphathi ntambo eBotswana phezu kokuhlukuluzwa kwabeZimbabwe abahlala eBotswana okungekho emthethweni kanye lokubulawa kwenkomo ezingena eBotswana.
Ngize lo mhlangano lo baba nominister we-defense uphathi defense and justice uminister uphathi lo minister basu we-immigration mayelana nabantu bakithi abalapha eBotswana abasebenzayo kodwa bengalamaphepha njalo bengathi bayahlukuluzwa nxa sekuhola izimali zabo bayahlukuluzwa futhi nangabaqhathi babo. Konke sikhulumile njalo sakhuluma ngenkomo lezi ezithi zingazibuya ngapha zibulawe sathi hhatshi akumelanga zekho ezenjalo.
Elebhotswana libulala inkomo ezingena zivela eZimbabwe lisithi yizo ezidala ukumemetheka komkhuhlane womlomo lamasondo. IBotswana ithengisa inyama yayo emkambo we-European Union yona engafuni ukuthi inkomo iyazihlale lapho okulomkhuhlane womlomo lamasondo. IZimbabwe yasola inyathela lokudubula inkomo isithi akudingwe ezinye indlela okungasetshenziswana ngazo. NgoMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngeSabron kweleBotswana.
Iqembu leHarare City lithi selimelele imidlalo yalonyaka eKasilaga Premier Soccer League. Kubika uJoseph Njanji.
Umsekeli kamqeqeshi weqembu leHarare City uMark Mate uthi kuliqiniso ukuba iqembu lakhe belivele lilungiselela ukuyadlala kusigaba seNorthern Region Division 1. Kodwa uthi lokhu akusho ukuba liza kuba ngumthatshuzwa kusigaba seKasilaga Premier Soccer League.
Sivele sisebenze, sisinamazwika athile. Isinamanga njalo into enhle ngiqembu leHarare City Club ukuthi abadlali sasinabo ku-PSV sibilabo ngendlela yokuthi babevele belani belamakhulu ngilethemba ngingathi ukuthi ngiyadelela kuthathela isidophezu kasikhulu sizancintisa sibe usihlale sikhona.
Iqembu leHarare City liphenduke kusigaba seKasilaga Premier Soccer League ngemva kokuba iqembu le-Omaine lethule amajogwe lathi selichiyana lomdlalo wenguqu. Inhlanganiso ye-PSL ikubone kufanele ukuba imeme iqembu leHarare City lona eliphushe imidlalo yalo lisendaweni yeshumi lanhlanu engalaneni yemiklomelo nyakenye ukuba lithathe indawo ye-Haumine. Inhlanganiso ye-PSL yethule uhlelo lokuba amaqembu azadlala njani kuviki lakuqala elomkhankaso walo nyaka. Njalo iqembu leHarare City lizadlala iqembu leCape United ngesonto enkundleni ye-National Sports esigodlweni iHarare. Nyakenye iqembu leHarare City likunyulwa kusigaba saphezulu ese-Premier Soccer League. Umfoka Mathena ubevele esebenzela iqembu leCape United engumsekeli kaLloyd Chitembwe. Ikanti lo ngumqeqeshi weqembu leHarare City kathesi uMark Harrison laye uke walisebenzela iqembu leCape United ngesikhathi eqala ukuzosebenzela kweleZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Kwanele mtwaka zomuhle, sengilichia kuhlelo lwa Studio 7, Live Talk. Asibe nisonge kuhlelo lunye kusasa ngesikhathi sika 7 o'clock ntambama. Olivalelisa yo ngontunga milinko mo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.